Kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechina chikumi 16, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti imwe nhengo yarova Edson Chinembiri vakapondwa nemusi wechipiri kuchitungwiza. Mapurisa anoti asunga Pius Jamba uyo ari kupomerwa mhosva yekuponda nhengo yeCitizens Coalition for Change muzvaremo Blessing Ali. Mumiririri weZengeza West vaJob Sikala nemumiririri wechitungwiza North vaGodfrey Sitole vomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga. Mutungamiri wesangano revarairidzi reAtus vaObert Masaraure vomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuponda yakamboraswa nedare muna 2016. Iye ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti imwe nhengo yarova Edison Chinembiri vakapondwa nemusi wechipiri kuchitungwiza. Mutauriri webato reCCC muzvare Fadzai Mahere vari kukurudzira mapurisa kuti aferefete nyaya iyi sezvo pasina kujeka kuti chii chakaitika. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vange vari kumusangano uye vange vasingakwanise kutaura kubva musi wa 24 chivabvu vachinembiri vave nhengo yechitatu yebato reCCC kupondwa mushure mekupondwa kwamuzvaremo Blessing Ali kuchitungwiza navahlangekile Dube kubulawayo. Zvichakadaro mapurisa anoti asunga Pius Jamba uyo ari kupomerwa mhosva yekuponda nhengo yeCitizens Coalition for Change muzvaremo Blessing Ali. Blessing Zulu anoti panyaya inotevera.
Mumashoko kuvatori venhau, mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vasunga Jamba kuchida moyo Magunje kuMashonaland West nhasi. Vati Jamba ndiye ari kupomerwa mhosva yekuponda muzvare Ali kuchitungwiza kunyatsime musi wa 24 chivabvu. Vati kuferefetwa kwenyaya iyi kuri kuratidza kuti Jamba akaponda muzvare Ali mushure mekuvadhonza nechisimba panzvimbo yezvitoro yechibhanguza Shopping Center. Jamba anonzi akacheka-cheka mutumbi wamuzvare Ali asati awisa musagi ndokuukanda mutsime pedyo nemba yevabereki vake. Vanyati vati vachiri kuferefeta kuti Jamba akaita izvi ari oga here kana kuti pane vaimubatsira. Asi vati ongororo yavo kusvika pari zvino haisi kuratidza kuti pane zvematongerwo enyika zvakaitika. Vanopikisa veCitizens Coalition for Change vanoti havo Jamba inhengo yeZANU-PF inozivikanwa. Vachipa pfungwa dzavo, mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti vafara nebasa raitwa nemapurisa.
Chekutanga semusangano weZANU-PF tinoda kukorokotedza mapurisa enyika yeZimbabwe nebasa guru ravabata. Izvozvo zvichabatsira nyika yese, zvichabatsira mhuri yekumamuzvare Blessing Ali kuti vawane mhinduro dzokuti kutsakatsika kwemudzimai uyu kwakafamba sei. Zvunhu zvinonyevenutsa mwoyo yevanhu muZimbabwe, zvunhu zvatinoshuvira kuti zvichanyevenutsa mwoyo yevanhu vose vanga vakateerera, uye zvekare zvichatipa mhinduro dzatisina pakutsakatika kwemukadzi uyu, tichitarisira kuti justice system yedu nokunaka kwayo ichaita mutongo kana batwa nemhosva yekuti vana vemuZimbabwe vasununguke pamwoyo yavo.
Vamugwadi vativo
nyika yose ichaona chokwadi budikiza na vapayasi jamba. Icho chokwadi chichaita kuti vangava tinyora zvokunyepa pamapepa nhau, vangava tichifambisa nyaya dzokunyepa pamusoro pekutsakatika kwemukadzi uyu, vangava tichipisa dzimba dzevanhu mumusha wechitungwidza nokukonzeresa mhirizhonga nenyaya yokutsakatika kwemukadzi uyu, vachaonekwa umhara matsetsetse huri mupfungwa dzavo. Izvozvo ndozvichaita kuti pasi rino nenyika ino ione kuti aiwa munyika yemuZimbabwe umwe noumwe anomira nemuchinjikwa wake zvichienderana nemhosva yaapara pamberi pedare PF. Kwatiri mazviona kuti musangano weZANU PF hurumende yavamunangagwa yakachena somukaka, yakachena somwana, hatina mhaka kana ropa mumaoko medu.
Studio 7 yabatawo mumiriri wembizo mudare reparamende vasettlement Chikwinya. Kukwekwe kunova kunobva vachikwinya kwakapundwawo mumwe mutsigiri weCCC vamboneni Ncube.
Chokutanga zvinohwisa tsitsi kuziva kuti munhu zvechokwadi akapara mhosva yakadai, akatora nguva yakareba kudai asina kubatwa nemapurisa asi achizikamwa kwaanga ari. Chatinoziva isu semusangano weCCC ndechekuti umwe wedu More Blessing Ali vanhu vakanga vamuuraya vaizikamwa. Zvimwe chete zvakanga zvakafanana nepana Mboneni Ncube, vanhu vakanga vamuuraya vaizikamwa, vanhu vachinongedza kuti nhingi nanhingi ndo vauraya munhu. Mapurisa anenge achida kuita basa ravo, asi musangano weZANU PF unonosvika pakunopindirira basa ramapurisa.
Vachikwinya vaenderera mberi vachiti
kana muchida kuona kuti ZANU PF ine chokuita nekusapota nokutsigira kuurawa kwaita munhu uyu, muchaona maloya magweta achapiwa vapayasi jamba. Zvimwe chete zvakaitika nemaloya kana magweta akapiwa avo vakabatwa vachinzi ndo vakauraya Mboneni Ncube. ZANU PF inounza magweta makuru kuya kuzomiririra mhondi dzakaita seidzodzi.
Mhuri yemufi yange yazivisa kuti haisi kuzomuviga kusvika vanofungidzirwa kuti vakamuponda vasungwa. Hatinokwanisa kubata vemhuri kuti tinzwe kuti vave kutora matanho api pakuradzika muzvare Ali. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Pamatare dzimhosva paswera pakazara mapurisa anga akapakatira zvombo sezvo pange paine nyaya dzevanopikisa. Vamiririri vedare reparamende veCitizens Coalition for Change vaJacob Sikala uye vaGodfrey Sithole vange vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga, uye mutungamiri wesangano revarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS vaObert Masaraure vari kupomerwawo mhosva yekuponda. Godwin Mangundla anotipa zviri kumatare.
VaMasaraure vanova zvakare mutauri weCrisis in Zimbabwe Coalition vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva yekuponda vaRoy Issa muna 2016, uye dare richapa mutongo pachikumbiro chavo chekuti nyaya iyi iraswe mangwana. Muchuchusi panyaya iyi anoti vaMasaraure vakaponda vaIssa nezvombo zvisingazivikanwi musi wa1 Chikumi muna Park Street muHarare. Anoti vaMasaraure vainwa doro nemufi asi vakazoburana pahotera yavaigara muHarare, izvo zvakazoita kuti vamurove akabva afa. Anoti izvi zvaitika vaMasaraure vakanyepera mapurisa kuti Issa ainge ajamba kubva pamupanda wechinomwe pahotera pavaigara akafa, izvo anoti manyepo. VaMasaraure vari kuramba mhosva iyi, uye gweta ravo vaDoug Coulthard vaudza Studio 7 kuti nyaya iyi haina maturo, ndosaka vabva vaisa chikumbiro chekuti iraswe.
We also challenged his placement on remand on the grounds that there was no reasonable suspicion that he had committed any offence.
Tapikisa kuunzwa kwenyaya iyi kudare nekuti hapana umboo unoratidza kuti vakapara mhosva.
Vatiwo musi wakaitika nyaya iyi vaMasaraure vaibva kumba kwavo, uye vakati ongoro yekufa kwavaIssa yakaitwa nematare kana kuti inquest yakachenerwa vaMasaraure. Vakotati vatiwo vashamisika kuti muchuchusi aramba kuvapa zvakabuda muongororo iyi achiti izvo ndizvo zvinoratidza kuti nyaya iyi haina maturo. Act 1. Vatiwo vaisa chichemo kudare mairano nemabatirwo akaitwa nyaya iyi nemapurisa vachiti akamanikidza mumwe mukadzi, mumwe mufakazi wechikadzi kuti anongedziva masaraure kuti ndivo vakauraya vaisa asi mufakazi uyu akaramba. Vatiwo sezvo vamasaraure vachipomerwa mhosva yekuuraya, vachaendesa chikumbiro kudare repamusoro chekuti vatongwe vachibva kumba kana dare ramajistrate rikaramba kurasa nyaya iyi. Mune imwewo nyaya, nhengo mbiri dzeCitizens Coalition for Change, vaJob Scala vanomirira Zengeza West navaGodfrey Stole avo vanomirira Chitungwiza North, avo vakasungwa nemusi wechipiri, vamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekukurudzira vanhu kuita mhirizhonga, zvichitevera kupambwa nekupondwa kwamuzvare Mo Blessing Ali kunyatsime. Muchuchusi panyaya iyi audza dare kuti musi wa12 mwedzi uno vaSikala vakaburitsa vhidhiyo vachikurudzira vanhu kuchitungwiza kuti vashandise nzira dzose dzavanokwanisa kutsiva kupondwa kwamuzvare Mo Blessing. Ati vaSikala pamwe navaStole vakadzokorora izvi musi wa14 uyewo vakashandisa motikari dzavo kutakura vanhu vakazonoita mhirizhonga kunyatsime panzvimbo yakapambirwa muzvare Mo Blessing pamwe nepadzimba dzenhengo dzebato reZANU PF. Nyaya iyi yange ichiri kuendera mberi pataenda pamhepo. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Mukuru weZimbabwe Exiles Forum vari Gweta vaGabriel Shumba vari kukurudzira kuti masangano nezvizvarwa zveZimbabwe zvibatane kuumba nyaya imwe chete yekupikisa danho rehurumende yeSouth Africa yekuti haisi kuzowedzera magwaro ekushanda munyika iyi pachirongwa cheZimbabwe Exemption Permit kana kuti ZEP. Izvi zvinotevera danho resangano reHelen Suzman Foundation rinoti raendesa mapepa kumatare richikurudzira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvisadzingwe. Mumagwaro ari kumatare, sangano iri rinoti zvizvarwa zveZimbabwe izvi zviri kubatsira kusimudzira upfumi hweSouth Africa uye zvange zvagadzira upenyu hwazvo munyika iyi, nekudaro hazvikodzeri kuti zvizodzingwa. Rinotiwo kuZimbabwe kwazvakaita hakuna chachinja. South Africa yakati magwaro eZEP akaguma kushanda musi wa31 zvita gore rapera uye rikapa vanhu vemuZimbabwe gore kuti vagadzirise ugaro hwavo nekutsvaga mamwe magwaro ekushanda zviri pamutemo. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika zana rezvuru nemakumi manomwe nemasere kana kuti 178,000 ndizvo zvine magwaro pasi peZEP. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vashumba.
SeZimbabwe Exiles Forum tinofara zvikuru kuti kune masangano akasiyana siyana ari kufunga zvizvagwa zveZimbabwe zviri pa Zimbabwe Exemption Permit iyo inopera muna December. Chinongotikadzisa ndochokutiwo masangano akawanda zvikuru nevanhu vakazvimirira voga vari kutaura kuti vari kumirira maZimbabwe kumatare edzimhosva kuti nyaya dzavo dzifambe zvakanaka dzeZimbabwe Exemption Permit paitwe shanduko kana kuti pundutso mumamiriro azvakaita.
Izvi zvinotiratidzei vashumba tichitarisa nyaya yekurwira kuti vana veZimbabwe varambe vachishanda muSouth Africa?
Izvi zvinongotiratidza kuti kubatana chaiko kunonetsa pamaZimbabwe, uyezve pane zvinonetsa zvikuru sei pakuita makakatamwa pamasangano anogwira kodzero dzevanhu muSouth Africa. Saka pakupedzisira kazhinji hazvibudisi zvinhu zvakanaka. Asi Helen Suzman Foundation iorganization kana kuti sangano rinogwira kodzero dzavanhu rine mukurumbira ratakambotobatana naro kugwira zvinhu zvakasiyana siyana, uye magweta ari kuvana Nikosi Fritz ndevamwe vatakamboshanda navo seZimbabwe Exiles Forum pane mamwe makesi atakaendesa kuhigh court atakahwinira zvizvagwa zveZimbabwe, mamwe akatoenda kuconstitutional court.
Mune chivimbo here nenyaya yavakwidza kudare?
Tine chivimbo chokuti kesi yavauyisa kukoti iyi ikesi inogona kuhwinika ende ine zvatinoti zvainotarira zvisiri zvokungotaura zviya zvine zvematonge gwenyika kuti mabatigo emaZimbabwe generally kana kuti chi ine zvainotarira zviri technical and narrow pachirungu saka zvino izvozvo ndo zvinogona kubudirisa zvatinonge tikumbira samaZimbabwe munhu asi kungoti ndinenge nichida kutaura kuti dai zvaigona maZimbabwe zvikuru sei zvitanga nevatungamiriri vamaZimbabwe vari muzvigaro zvakasiyana siyana zvemasangano anogwira kodzero dzavanhu akwanisawo kubatana nokuita chinhu chimwe pasi voinda under ecase iyeye Helen Suzman vachiita application for amicus curiae kana kuti friends of the court ndo zvingabatsira kuti nyaya dzemaZimbabwe dzese dzive dzinongoikwa nguva imwe chete asi dzawikwa nguva imwe chete maarguments achibva kumaorganization akasiyana siyana izvi ndo zvingabatsira kuti tichiita kesi hombe inenge ine vanhu vakasiyana siyana kana kuti maorganization akasiyana siyana asi ine mutsindo dan kuti toramba tichingoti topo 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 kubata pakasiyana siyana
ko imiwo sesangano muchiri kuenderera mberi here muchitaura nehurumende yeZimbabwe neyo yeSouth Africa nezvenyaya izvarwa zveZimbabwe
seZimbabwe Exiles Forum tinongoramba tichitaura hatina patinoti tichavhara mukova wokutaurirana neDepartment of Home Affairs asi kungotiwo tinenge tichiti kana kune zvimwe zvinogona kuitwa futi zvikuru sei zvokuendisa nyaya idzi kumatare vanhu vakasununguka kuti vadaro asi kungoti ngatiitei chinhu chimwe chete kana zvigona tibatane tiformulate mastrategies atinenge takabatana pamwe chete ndo zvinowanza kubudirisa
mukuru weZimbabwe Exiles Forum vari Gweta vaGabriel Shumba vange vari parunare kuPretoria zvichakadaro vanotyaira marori muSouth Africa vakatanga kuratidzira musi wechipiri vakavhara mugwagwa weN12 pakati peCape Town neJohannesburg vachiti havasi kuda kuti vasiri zvizvarwa zvenyika iyi vapiwe mabasa ekutyaira marori kuratidzira kwakadai nguva zhinji kunoguma kwaita mhirizhonga mune imwe nyaya mapurisa emudunhu reLimpopo muSouth Africa anoti zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu zvakapondwa ndokupiswa nezvizvarwa zvemuSouth Africa nemusi wechina svondo rakapera zvichipomerwa mhosva yekuponda nekubira chimwe chizvarwa chemuSouth Africa Nasi Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva remwana weAfrica kana kuti International Day of the African Child. Izvi zvinotevera kuratidzira kwakaitwa nevana vechikoro muSoweto muna 1976 vachipikisa utongi hwehudzvanyiriri kana kuti apartheid. Sangano reOrganization of African Unity rave kunzi African Union rakabva rati zuva iri richerechedzwe. Munyika nhasi paramende yaparura chirongwa chekucherechedza kodzero dzevana kana kuti Parliamentary Caucus on Children's Rights asi vemamwe masangano evadzidzi vanoti vari kutyorerwa kodzero dzavo zvakanyanya mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri werimwe sangano revadzidzi reZimbabwe National Students Unions kana kuti ZINASU vaLinon Muzuru
zuva ranhasi iri rakatikoshera zvikuru iro zuva rinocherechedza ushingi hwevadzidzi zuva rinocherechedza kuva nechido chekuti zvinake kwevadzidzi nevechidiki saka iri izuva rakatikoshera hatikangwane avo vakaisa upenyu hwavo pazuva iri vanosanganisira Hector Peterson vanosanganisira Hastings Lovu Leonard Mayview Edstein Erio Pro, Kogoma, Temba, Patrick Lingwani, David Masinga, David Masucha, Patrick Petras, nevamwe vakawanda vakaisa upenyu hwavo pazuva iri.
Imimi mukuri cherechedza zvii zvamanga muchiitawo nhasi?
Mukuri cherechedza kwataita muzuva vanhasi izvizvizvi ndanga ndiri paUniversity of Zimbabwe nhasi tasangana nevadzidzi tikange tichimboonesana tichicherechedza kuti zvizi atingaite kuenderera mberi zvine zvakatangwa pazuva iri, nekuti nanhasi tirikuona kuti zvakatangwa nevadzidzi ava mugore ra1976 zvichiri kuda kuramba kuti zvichigadziriswe. Taifunga kuti kuchinja kwakaita hurumende dzanga dziripo zvaizotiunzira zvinhu zvakanaka pati, zviri kuratidza senge zvinofanira kudzokorodza zvakare zvakaitwa nevadzidzi va1976.
Ndotarisawo kuti kuenderera mberi zvamuri kuchemera sevadzidzi ndezvipi?
Isu sevadzidzi tatinotanga kuchemera zvizhinji sei, inhau yezvedzidzo kumunhu wese. Dzidzo inokwanisika, dzidzo inowanikwa kumwana wese wekuAfrica, dzidzo inowanikwa kumwana wese weZimbabwe. Ndo chinhu chekutanga. Asi izvi hazvisi kukwanisika nenhau yemaconditions atiri kurarama tiri. Tiri kutarisa nhau dzemari dzechikoro dzacho dzakakwira dzisingaite, idzo dziri kuita kuti vana vazhinji vasakwanise kuenda. Vana vazhinji vechisikana vakuroorwa nenguva isina kufanira, vamwe vana vechikomana vakuita zvemadhiragi. Saka ndo zvinhu zvatiri kuti zvitange zvagadziriswa kuti dzidzo ikatanga yaiswa pamberi yoonekwa kuti yawanikwa kuva mwana wese wemuAfrica, kumwana wese weZimbabwe, zvinoderedza matambudziko esati zvisangana nawo.
Mutauriri werimwe sangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU, vaLennon Muzuru vange vari parunare vari muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Namibia inoti hapana munhu asungwa mushure mekunge zvipembere gumi nechimwe chete zvaurayiwa nevanovhima zvisiri pamutemo muEtosha National Game Park. Zvipembere izvi zvakawanikwa zvisina nyanga. Nyanga idzi dzinonzi dzinotengeswa nezviuru nezviuru zvemadhora zvikuru kunyika dzekumabudazuva dzeAsia. Vanochengetedza mhuka munyika iyi vakabatana nemauto nemapurisa vanonzi vachasimbaradza urongwa hwekuchengetedza zvipembere izvi. Madzimai ekuMozambique ari munzvimbo yeManene pamuganhu wenyika iyi neZimbabwe anoti ave kuumba chikwata chinenge mapurisa chekuti vazvichengetedze mushure mekurwiswa uye kumbunyikidzwa kwenguva yakareba. Zvinhu hazvichina kugadzikana munyika zvichitevera kupondwa kwenhengo nhatu dzebato reCitizens Coalition of Change uye mhirizhonga yezvematongerwo enyika yakaitika kunyatsime kuchitungwiza, paichema mumwe akapondwa muzvaremo Blessing Ali. Kurwisana kwakaitika pakati penhengo dzeZANU PF nedzeCitizens Coalition for Change zvakapawo kuti dzimwe nhengo dzeCCC dzisungwe. Izvi zvose zviri kuitika pamberi pesarudzo dza2023 dzinotyirwa kuti dzinogona kuita mhirizhonga. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vari mudzidzisi mukuru paTswane University of Technology, muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza, pamwe nenhengo yeZANU PF vari Gweta Dr. Masimba Mavaza. Akatanga nekubvunza muzvinafundo Mukonza kuti vanoti kudii nemhirizhonga iyi.
Nyaya yemhirizhonga inyaya inogara netsa mune zvematongerwo enyika muZimbabwe, ende nyaya yemhirizhonga inyaya ine nhoroondo inobva kunyange nyika isati yawana kuzvitonga kuzere. Hapasati pawanikwa mukana wekuti vanhu vagarisane pasi vanyatsokurukurirana pamusoro penyaya yemhirizhonga. Nekudaro panozongoitika zvunhu sekushayika kwakaitika muzvare Blessing Ali, vanhu havatani kupinza kushayika kwakadaro mune zvematongerwo enyika. Saka ndo mamirira zvakaita kusvika tagona kugarisana sevana veZimbabwe. Ndofunga ticharamba tichingoita izvozvi.
Regai tinzwe kuna Dr. Simba Mavaza. Dr. Mavaza, munoti nenyaya yemhirizhonga yasimuka iyi uye mashoko ataurwa naprofesa Mukonzi?
Vamukonzi avataura zvakanaka chaizvo, asi chandationgoredza chekuti mhirizhonga yasimudza nyanga mukati meZimbabwe nguva dzinoiyi iyi mhirizhonga ine muto wakatosiyana nezvatinga taure nazvo. Pese panochinjwa masimba ekutonga, pane kusimudzana nekunongedzerana kunoita patingati mhirizhonga. Asi nguva ino mhirizhonga iri kukonzerwa nehunhugu hunaradada hwembindoka huri kuitwa nevatongi nevatsigiri vetriple C. Matauriro ati kuti handekuda izvi, muzvari Blessing Ali vakafa vakaurayiwa nemukomana wavo uyo mapurisa ari kutaura kuti abatwa nhasi mangwanani. So iko zvino izvi atomauka emapurisa, achatongwa nekuti mbavha dzese dzinotongwa nekuda kwekuchema. Kune vakuru kana vatungamiri vemapato enyika vakazochema vasina tariro, vakachema vachinongedza vakandekunanga uroyi kune vanhu. Saka mhirizhonga iripo iri kukonzera nekuti vanhu havasi kufunga zvakanaka kuti chiri kuitika, uyezve kungonongedzana ndoo kwatingati pachirungu irresponsible, because kunoita kuti vanhu vateveri venyu vemapato akasiyana siyana vatore matombo kana kutora moto vachipisa dzimba dzevanhu. Ngatirege kurwisana, ngatichema ane zvakanaka, ngatichema tine tariro, ngatige hanza dzedu zvakanaka, asi toregedza zvipakira zviri kuitika iko zvino.
Profesa Mukonza,
inini vakandemiri ndapinda munhauro dzezvematongerwo enyika dzakawanda, handisati ndabvunzwa panonzi nevanotsigira ZANU PF, aiwa mhirizhonga yaitika iyi, aiwa tisu takakonzeresa uye tine urombo nezvakaitika, ramangwana hazvingazoitiki zvakare. Handisati ndambopinda munhauro yakadaro. Handisi kuti panyaya yamoblessing ZANU PF ine mhosva, nekuti nyaya ichiri kuferefetwa, ichiri kuongororwa. Toda kumbomira tione kuti zvii zvinobuda muongororo yenyaya iyi. Asi ndiri kuti kumashure uku kune nyaya dzakawanda dzemhirizhonga dzinotongozivikanwa kuti aiwa apa inogona kunge iri hurumende kana kuti bato reZANU PF, zvinenge zvichitoonekwa nemunhu wese, asi munongonzwa vanotsigira bato reZANU PF vachingoramba zvakare. Saka ndo zvandiri kuti kana tikasabuda pachena, tikasava honest pachedu sevana veZimbabwe, handifungi kuti zvinoita kuti tigone kuvaka ramangwana rinoita kuti padai susu takatozvirusa, asi vana vedu vanogara zvakanaka vachionana sevana veZimbabwe zvisinei nekuti vari kubato ripi neripi.
Dr. Mavhaza, pane vari kuti mutemo uri kutarisa kuti munhu abuda mumba mani.
Chekutanga ndechekuti mutemo muZimbabwe hautarisi kuti wabuda mumba mani. Mutemo hauna maziso, mutemo ibofu unongobata munhu apara mhosva yake zvisinei kuti ndiani. Chepiri, tikakongorora matauriro akaitwa nemukuru kana kuti mukuru wenzvimbo ari kansela aiti mai ava havangachemerwe munzvimbo yavo. Kana makaongorora matauriro iwayo, kutadza kutaura kwevakuru vematongerwo enyika, semunhu wakansela haana kuzvidzora, akarohwa nepolitical emotions zvinova zviri wrong. Aifanirwa kusiya vanhu vachichema nekuviga hama yavo. Hakuna anorambidzwa kuchemera munhu panzvimbo yaada munyika yeZimbabwe, nekuti nyika yedu takasununguka. Izvo zvakatadza. Asi kana tichiongorora vajonga, mukuru uyu haana kutaura izvozvo kuondoka bva yamuka. Akataura asi mangwana acho vanhu vakangouya kuzochema, kunyange mutungamiriri weTriple C akatouya nechikwata chake akabata maoko, zvinoratidza kuti uyu akangotaurawo hake. Zvaakataura hazvina kutorwa zviri siriasi, uyezve hazvina kunaka. Chakazoipa ndechekuti vatombisikana vakabva vatotaura vachikumbira vanhu kuti simukai murwise, muparadze mhuri yauraya munhu nevanovateedzera vese, muvabvise pasi penyika. Ikoko ndokunonzi kuchidzira moto.
Avo vange vari nhengo yebato reZANU PF uye vari gweta Dr. Masimba Mavhaza vari parunhare kuBritain. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muzvinafundo Ricky Munyaradzi Mukonza vari parunhare kuSouth Africa muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheWomen's Roundtable na 8pm nasi, tiri kutarisa nyaya yekupondwa kwenhengo yeTriple C muzvare Blessing Ali uye mhirizhonga iri kuitika munyika ine chekuita nezvematongerwo enyika pamberi pesarudzo dza2023. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono.